Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina zvita 26/2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti harioni varayiridzi vachidzokera kumabasa panovhurwa zvikoro munandira gore rinouya. Vamwe vagari vekuchimanimani vakaparadzirwa misha yavo nemafashanu emvura eCyclone Idai vakatambira zororo rekisimisi vari mumatende avakapiwa mwedzi mipfimbamwe yapfuura. Zvipfuwo zvinodarika zana rezviuru zvinonzi zvafa nekuda kwechirwere chinonzi January Disease. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kuStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti harioni varayiridzi vachidzokera kumabasa panovhurwa zvikoro munandira gore rinouya ra2020 nenyaya yemari dzavari kutsambiriswa. Mutungamiri wesangano iri Dr. Takavafira Joe vanoti pane musangano mukuru uchaitwa munandira wekubvumirana gwara rekutora panovhurwa zvikoro, asi pari zvino havafungi kuti varayiridzi vachadzokera kumabasa panovhurwa zvikoro. Tabata Dr. Joe kuti tunzwe zvizhinji.
Tino musangano mukuru unobva musowa 3 kusvika musowa 5 weNational Congress. Musangano uyu chimwe chinangwa chawo ndechokuti uchadiscussa kuti tonanga kupisa varayiridzi sezvo zvinhu zvakaoma. Asi chiri kubuda tisati tasvika hedu kuCongress ndechokuti zvinenge zvicharamba kana zvichingakona n'anga murahwa achida, nokuti mari dzinotambirwa navarayiridzi dzinobva pa700 kusvika 815 zvichiincluda transport nehousing allowance. Uku zvikoro zvakakwidza zvakawanda maboarding schools ese egovernment nemachurch schools nemari iyo inosvika 7000 imwe inotosvika ku10.5000. Saka zviri kungotaurika kuvarayiridzi ndekokuti hazvigoni kuti murayiridzi ave nechidokwa-dokwa chokudzidzisa vana vavamwe vake vasingakwanisi kuenda kuboarding. Varayiridzi varingotaura kuti fizi dzikwire dzomuzvikoro kusvika muma10,000 iyo mari inobhadharwa varayiridzi iri 800. Ndo yaingonzi kana kuri kuchikoro kuchiri kuprimary yainzi itikandi.
Saka munoda kudii nenyaya iyi sevarayiridzi?
Zviri kungotaura varayiridzi ndokuti hongu maparlamentarians avakuzivawo nemhaka yemapetition atakaita kuparlamend vakuziva dambudziko ririko, asi madiscussion ari kuita anokunyanya kusimbirira kune zvimwe zvinopa kuti vana vatadze kudzidza zvakanaka zvichisiya murayiridzi. Nokuti kune zvinhu zvina zvinopa kuti education iite zvakanaka.
Ndezvipi zvinhu izvi Dr. Joe?
Chokutanga varayiridzi, chechipiri vana vechikoro, chetatu ndeanonzi pachirungu ma-learning and teaching resources, chechifour ndezvinonzi infrastructure kana zvivakwa pokudzidzira vana.
Mataura pamusoro pemusangano wenyu mwedzi unouya, sevarayiridzi, sevabereki, chii chinofanira kutarisirwa kubuda mumusangano uyu?
Musangano wedu mukuru womuna January inonzi National Congress ndo ichapa saresolution yokuti toenda kupi. Asi already tafana taudza maparlamentarians, tafana taudza government zvekare kuti kana tisina kudzokera painterbank rate hationi zvikoro zvichikwanisa kunge zvichienda mberi mugore rinouya iro. Iku kungava kurota kufunga kuti varayiridzi ndo vangakwanisa kwanisa kuramba wachienda kubasa. Iyo mario kuenda kubasa isinga kwani.
Mutungamiri we Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, vari parunare kumashingo ne Studio 7. Asi vachitaura ne Studio 7, gurukota rinoona nezvavashandi muzvinafundo Paul Mavhima, vaudza Blessing Zulu we Studio 7 kuti vakagadzirira kuita hurukuro nevashandi.
Vakamirira Public Service Commission neApex Council yevashandi vachasangana zvakare, and tinovimba kuti hurukuro idzodzo dzichaburitsa chibvumirano chinoita kuti pasamboite nguva yekuti panoita disruption yemaservices anoprovidwa nehurumende. Chandinokurudzira ini saminista webazi iroro ndechekuti maZimbabwe ngatitauriranei. Let's find each other on the negotiation table. Tisaite kukurumidza kutsamwa tobva tati paita deadlock. Tofanira kuti tiite find each other, tiwane masolutions anoita kuti nyika yedu inderedzeri. Endofunga ndozvichaitika muna January. Hapazoiti madisruptions.
Asi zviri kudiwa nevashandi vakawanda zvekuti vabhadharwe nemari yekuamerica izvi zvinokunetsa.
Iyoyo inotinetsei. Hatingati senyika toisa gumbo toita one step forward then tobva taita two steps backward. Ndo dzimwe nyaya dzandinoudza vashandi kuti dai tataurirana palevel yekuti tiwane masolutions anoita kuti timire senyika, anoita kuti economy yedu isimbe. Pane maprograms akatangiwa negovernment anoitwa neminister of finance anoita kuti nyika ichive more productive iko zvino. Bajeti yedu re-2020 ndo zvarakatarisana nazvo. Saka paakuda support yemuZimbabwean wose ane rudo nenyika yake kuti tishande pamwe chete, tirambe tichienda mberi pane kuti tidzokere kumashure. Saka inyaya yekuti one step forward two steps backward inotiramba, tinoita kuti nyika irambe iri mumatambudziko. Saka inini ndiri kungokurudzira zvangu vashandi kuti as they discuss maconditions of service ngavatarisewo zvinhu zvihombe zvinoita kuti macro economic situation yedu improve kuitira kuti tiende mberi senyika.
Gurukota rezvavashandi muzvinafundo Paul Mavhima vachitaura naBlessing Zulu parunare muHarare. Mumiriri weManicaland pasi peurongwa hweproportional representation, amai Lynette Karen, vanoti vamwe vagari vekuchimanimani vakaparadzirwa misha yavo nemafashani emvura ecycloni Idai vakatambira zororo rekisimisi vari mumatende avakapiwa mwedzi mipfumbamwe yadarika sezvo pasina urongwa hwati hwaitwa nehurumende kuti vagariswe patsva. Amai Karenyi vanoti chiri kunyanya kuvatambudza ndechekuti mvura yave kunaya, izvo zvavanoti zviri kuisa vagari ava munjodzi yokubatwa nezvirwere zvemanyoka. Muna Chivabvu, hurumende yakazivisa kuti yakanga yauyina nzvimbo yekugarisa vanhu ava kuitira kuti vakwanise kuzviitira zvinhu vega, asi zvinonzi kusvika pari zvino hapana zvati zvaitwa. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvamatunhu vaJulai Moyo sezvo nharembozha yavo yange isiri kudayirwa. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naAmai Karenyi.
Zvinhu muchimanimani zvichakangomira mamiriro akanga asiri aya ataifungidzira kuti ange apo pari zvino. Nyaya yecycloni yakaafekta vagari vazhinji vemuchimanimani. Vazhinji vakarasikirwa nehama dzavo, vakarasikira nezvipfuyo pamwe chete nedzimba dzavo. Mushure maizvozvo vanhu vazhinji takafungidzira kuti hurumende pari zvino inofanira kunge yakwanisa kuti iwane kuvakira vanhu dzimba dzekuti vaone pekutangira, uyewo inofanira kuramba ichipa vanhu zvokudya. Asi zvinhu zviri kushamisa zvikuru kuti kukatarisa chero muchimanimani muvhillage chaimo kuna ana Garikai, vanhu vachiri kugara mumatende, mvura yaakutanga kunaya. Kana mvura ikanaya tese tozviziva kuti kunoita zvirwere zvaana manyoka, zvaana kolera. Zvirwere izvozvo ndo zvataakutyira. Tiri kurwadziwa zvezvikuru kuti nekupiwa kwatakaita nemadonors chikafu nemari pari zvino vanhu vedu vari kushaya zvokudya asi tichiziva kuti hurumende ine zvimwe zvinhu zvainopota ichipiwa zvinouya towards cyclone vanhu vedu vari kutambura mukoma jonga vana vacheche vari kutadza kuchengetwa zvakanaka nekuti magariro acho haana kumira zvakanaka kuti umwe ane mwana mucheche asi ari kugara mutende up to now
tinoonawo kuti vanhu vakawanda vakarasikirwa neupenyu hwavo mutsaona yecycloni idai uye panga paine urongwa hwekutsvaga vangadai vakashaya urongwa uhwu huchiri kuenderera mberi here kana kuti hurumende yakahupeta zviri pamutemo
kutaura chokwadi hurumende haizi kubuda pachena hakuna chinozivikanwa kuti chii chiri kuitika vazhinji havazivi kuti pari zvino hama dzavo dzakaenda nemvura chii chinofanira kuitwa nehurumende zvakangonyararwa mukoma jonga hapana kana chimiro kana paunoti apa zvinhu zviri kufamba hakuna
imi muri nhengo yeparamende inomirira dunhu irori zvii zvamuri kuitawo kuti munge muchiwana mhinduro idzodzi
kune vanoverenga mahanzard mukatarisa tinobvunza mibvunzo kumamembers of parliament edu mazhinji tinobvunza mibvunzo tichibvunza kumaministers ari supposed to be responsible for vanhu vakaafektwa iwayo asi mhinduro dzatinonzwa imhinduro dzisingatigutsi zvakafanana nekuti patakapedza masvondo akapera ndakabvunza kuna minista kuti nai minista ko zvoitwa sei nekuti tiri kunzwa kuti kune chikafu chinonzi icho chakatosvika pakuexpire vanhu vemuchimanimani vasina chokudya ndikabvunza zveishu yekuti mubhajeti maisa mari yecycloni mamajors ndeapi amuchaisa kuti zvinzi mari iri kuuya towards vanhu vemuchimanimani yaitwa accounted for nekuti iripo yacho yakambouya accountability haisi kuwanika
saka makawana mhinduro here
mhinduro dzavanongotipa ndidzo dziya dzisingatigutsi tichava tichiisa mamajors ekuti zvinhu zvichengetedzwe chero iye member of parliament wekuchimanimani east aatoziviwo kuti chakazosvika pakuexpire zvaita sei zvoreva kuti ari kurudyi haazivi chiri kuruboshwe kureva kuti hurumende yedu isinoti even coordinated kune vaya vari kutaura zvinhu zvecycloni uye nevaya vari kugadzirisa dambudziko remuchimanimani
avo vanga vari mumiriri wemanikaland muparamende pasi peurongwa hweproportional representation amai Linette Karenyi vari parunhare kwamutare najonga kandemiri westudio 7
Chestnuts roasting on an open fire, jet frost nipping at your nose.
Mutungamiriri wesangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vawanda chabikwa vari kuchema-chema kuti mombe dzakawanda nezvimwe zvipfuwo zviri kufa nechirwere chechikwekwe chinonzi January disease. Bazi rinoona nezvepfuwo reDepartment of Veterinary Services rakaudza bepanhau reHerald kuti zvipfuwo zvinodarika zana rezviuru zvafa nekuda kwechirwere ichi icho chinowanzotanga muna zvita kusvika muna kurume. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vachabikwa.
Takata dambudziko rechirwere chinonzi January disease. Chirwere ichi chinokonzerwa nezvikwekwe zvichuku zviye zvinoenda pasi pemiswo yemombe nemunzeve pachirubu tinoati mabond legged ticks ndo zvinoparadzira chirwere ichochichi dambudziko nderekuti kunyanya zviri kuitika mumasmall holder maa1 nemamisha mucommunal area umunzvimbo umu varimi kare pasi chigare chaiko varimi vaiziva kuti mombe dzaenda kudhibhi dhibhi mushonga waibva kuveterinary saka sisimuyo payanga yamira kushanda varima kuti vachikwanisa bacho kuzvionera vega hatsaifaindi kuti kuma82 ndokumalaisikiro hakuna problemu iyoyo problem ikuwanika kwavajaira kuti dhibhi rinaro toisirwa plus waitewo mutemo mombe dzaitewo mumakwa kuti kadhi rako paramombe isina kudhibha here eti mombe ichefanira kudhibha saka kusasungwa kwemutemo iwoyoyo kungorekerwa uchingo ufawe gamtepo iwo ndio zvimwe zvapara chirwere chinokuti mumwe akadhibisa muoregera chirwere chingura pachiripo saka kuti zvipere kudzosera zvanga zviripo kare zviye mari yowanikwa kwainobva mombe idzi dzimwe dzinokamwa dzimwe dzoenda kunyama vanotenga vacho kubviswa levhi kuzotuka mombe kubviswa levhi zvinoenda kunochengetedza mombe idzodzo madhibhi nyaya yemadhibhi ayaya amutswe vana mudhibhisi vaite vazoriota basa ravo makadha achimakwa kuti mombe ega ega ite mekusva kuti yadhibha pari zvino zvakangoregerwa munhu anga azvionere saka varime vamwe akazvionerawo nekido akasazvionerawo chirwere chanzotogara panekido mombe dzofamba dzichisangana dzovasangana zvakadaro chirwere chiri kuuraya mombe dzakawanda chisingafanira kuuraya mombe ichocho nokuti kudhibhisa mombe chete.
Izvi zviri kureva kuti mushonga wacho wekudhibhisa uyu uri kudhura zvekuti vamwe varimi vadiki vadiki ava hakwanise kuutenga.
Ya nemafigara aichaurayayo kumbeu nekufetiraiza ayaya zvinongofanana kuti mafiga aita akura saka munhu akaenda kutenga dhibhisa zvinoda $700 anofanira yawandisa rega ndizvirege inyaya yekuti yandaiti yekuti US dollar neinterbank iyo inoti vhundutsei but tikatarisa ukoshi hwemombe dziri kufa idzodzo nemari inodiwa kuchengetedza mombe idzodzo tikurudza zvakanyanya sereki senyika saka dambudziko rida kutorwa senyika titatorwe sekuti murimi 1-1 nyika ngaiti chitore zvataimwerera kubuda kare kare zvezvi nekuti mombe idzi inodzinonzi national head upfumi hwenyika hunoverengerwa mombe dzatinhano although directly murimi atengesa mombe yake ndiaroona mari asi inational head saka pada kutariswa kuti titarise senyika kuti mombe idzi ndedzedu tikareka dzichifa varimi vadiki vanoshandisa mombe dzedzokurima vanokama mukaka zvowedzera utano hwavo mumhuri mavo vanotengesa ndo mune maschool fees ndo mune mari yokurarama nayo saka dzikafa tapedza kuti varimi vaite varombo nokuti varimi vedu vadiki mombe ndo bhangi ravo tina inflation saka vanofanira kuti nyika ivabatsire vasarasikirwa nemombe idzodzo.
Mubvunzo wekupedzisira, ko kushayikwawo kwemafuro kuri kukonzera matambudziko akaita sei kune dzimwe nzvimbo panyaya dzezvipfuyo idzi?
Mafuro kune nzvimbo dzaanoshayika ikoko ana region 4-5 kunyanya muchirimo umu zvinongoendekaiti kana tikasangana negoresa unaya mvura zvakanaka ende zvakuyadza kuti ichokwadi chocho kuti makore mazhinji mvura haichanaya zvakanaka makore akawanda ya mvura haichanaya zvakanaka makore kunaya mvura mashoma saka zvakutotaura kuti tifanira kuti tizive kuti isusu mombe dzedu dzataifungwa dzo dzinokwana pehekte chochoramba takadaro here kana kuti kwete bhozi eria yana kumashonarendu rigini 3 chikwidza kusvika ku1 hakuna dambudziko remafuro ikoko kunatowanisa mafuro bhozi nguva yemoto iyeye ndokunotsva zvokuti dhu kunoita masoro akawanda kutore mombe shoma saka kwacho kune mombe ikoko ndokune dambudziko remafuro bhozi ndokusikanyanya unaya mvura asi gore raunekwanaya mvura zvakakwanawo dambudziko remafuro harikwanzowanika ndozvakagava muchirimo kana vanhu vapisa hatadza vaidyara mvura yanaya zvakanaka vanhu vaine mombe zvinoenderaneyatoti pachirungu carrying capacity hakuna dambudziko iroro.
Mutungamiriri wesangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vaWanda Chabikwa vange vari parunhare muHarare. Yasvika nguva yekunzwa mameseji enyu amakatumira kuhama neshamwari. Mazuva ese aya tange tichikukurudzirai kuti mutitumire mameseji enyu kuhama neshamwari panguva ino yezororo reChristmas. Makatumira mameseji mazhinji uye achiri kungouya. Kunyange hazvo Christmas yapfuura, tichaedza kushandisa atingakwanisa kushandisa.
Pazuva iwe Studio 7 ndinoitwawo baba vamazvi ndiri kune South Africa. Ndinoda kukwazisawo mwana wangu Mazvita kuboera kwachapanduka uko. Ndigokwazisazve mwanasikana wangu Shande. Ndakukwazisazve baba vangu namai Livingston Panla kuchipinge vamusika vanhu vamuumbe uko. Ndinokukwazisazve vana mukoma vangu vanoti John Blacksmore, Patrick Noah, David Panla, Hlanganai Panla nevamwe vese vekwaPanla ndinoti kwazivai. Ndinokukwazisazve ambuya vangu amanhidza muumbe. Ndinokukwazisazve mbuya vangu mbuya Mangenge anyamutambe.
Munofara here, munofara here vashamariri weStudio 7, vateveri weStudio 7 mese munofara here? Ndinoti Christmas, Christmas box. Tifari netariro, tipinde mugore idzvazve tese tiri vapenyu. Zita rangu ndini Romeo, Romeo Tega Mapfunde. Ndoda kukwazisa mhuri yangu, sisi wangu Chido, Ilen, Evelyn, Yvonne, Barbara. Ndichikwazisa mhuri yese, vana mai guru vangu, mhuri yekwa mai guru mai Rei, yekwa mai guru mai Wendy, yekwa mai Nini, yabani Keni, bani Benji, mhuri dzese. Ndokukwazisai Mandara, Mbare, Mavuku. Ndokukwazisai ndichiti munofara here hama dzangu dzatitsinde Mwari vatichengeta gore rese iri kusvika patinobudirira.
Pastudio 7 makadiko, ini ndinoitwa baba Prudence, ndiri panapa paPretoria. Ndichikushuviraiwo kupinda mugore idzvara takatarisa 2020 nemufaro. Tichitenda mashoko nyuzi dzamunotipa zuva rimwe nerimwe dzakatinakira dzatinofarira dzine chokwadi nechekuita muupenyu hwevanhu vemuZimbabwe. Vamuchamarari, ndokumbira mundikwazisirewo mhuri yangu kuchipinge kwaHakwata, amai Prudence nevana vangu vese pamwe chete nababa vangu namukoma wangu Semu, baba Crashers, muvafarise zvisingaiti mutini ndinofara ndinovashuvira zororo rakanaka.
Ndinoti kazuwai kazuwai veStudio 7 vakatumanaye nyika ose, ndinoti kazuwai. Ini ndinoda kukuru, ndinodawo kungomhoresawo hama dzangu dziri mukati menyika yeZimbabwe. Muri wose kwane mutenzi kubva Mutare kusvika kunyanyadzi. Ndinovakwazisa wose ndichiti kazuwai, iwai nezororo rakanaka. Ndichimhoresazve vana nemutenzi vari kuinyanga. Ndinovamhoresazve ndichiti kazuwai mose, iwai nezororo rakanaka uye muve negoredzva rinofadza. Mwari watitungamire pazvose zvatichaita. Tinotenda nemiwose vashamarari wedu munotipa mazwi anonga achiitika mukati menyika. Zvio zvakakosha kwatiri, saka tinoti waiwo nezororo rakanaka. Mose muchengetwe, tigosangana zegore rinouya. Mwari wanesu vachimuchichikondinya nekutipa zvimazwi.
Makadii zvenyu weStudio 7? Ini ndinoitwa Maidzitsi, ndiri kutaurawo ndiri muDurban. Ndirikudawo kukwazisawo hama dzangu paholiday inoyi. Chekutanga, ndinokwazisa vandakagara navo pano pamba. Ndinokwazisa mwana wangu mai Jaden nemukwasha wangu baba Jaden, naJaden naMason naEve namunotidaishe. Ndozoti kuZimbabwe, ndinokwazisa mwana wangu Wendy natakudzwa. Ndinokukwazisai ndichiti happy happy. Ndozoti kumusha, ndinokwazisa mai vangu mai Love Mogunyanja nemhuri yavo yose iri pamusha wavo. Ndinokwazisa vese vekwaGunyanja ndichiti makadii happy happy. Ndinokwazisawo sisi wangu mai Tatenda nemhuri yavo ndichiti happy happy. Ndinokwazisawo mwana vangu mai Keri Mukombero ndichiti happy happy. Privi mwana vangu anorwara ndikuti muka upore mwana vangu, happy Christmas.
Makadiko makadiko vana mukoma Jonga kandimire, vana mukoma tanonoka Rwande nana sister Mavelasi. Toti rakadiko basa nayo Studio 7 inodai kuti panhau dzakasiyana siyana. Isu zvedu tinofara tiri kuno zvedu South Africa uko. Tanga ndinodawo kumhoresa hama dzangu dzinosanganisira idzo vanatsano vangu baba Tatenda kwanhema vari muchiredzo mumutsovani. Ndichiti makadiko tsano natsano vangu Faustino, makadiko zvenyu. Ndichiri momo zvakare muchiredzi, ndoda kukwazisa futi mukoma wangu Clemenzi anoti baba Bhuli nemhuri yake. Ndichiti makadiko ikoko kuZimbabwe, zvikuru tinofara. Ndobvapo ndoenda kumaraini kwangu kwaDzuru uko kumanjerenje, ndomhorosa hama dzese dzekwaDzoro. Ndobva ndadzika futi zvokupabenzi ndichimhorosa vakomana vese vari ikoko ndichiti yakadiko Christmas happy happy. Ndobvako ndoenda kune dzimwe hama dzese dzakatekeshera Zimbabwe yese ndichiti makadiko hama dzangu. ndini zvangu ndinofara ndiraiti nekuno kwakanaka uku rakadiko zuva ratiri kungodai kunzwa kuti zuva riri kupisa uku tisingakangano kumhorosa mai vangu mbuya vadhumi vari pamashoko apo ndobva po futi ndoenda pachinorumba pana mbuya nhema mbuya masikati vari ipapo ndichipamhorosa zvakare ndichiti makadi mhai kusanganisira nevamwe vese vanondiziva hepi hepi Christmas ndatenda zvangu.
Ayo mameseji eChristmas amakatitumira achienda kuhama dzenyu dzakasiyana-siyana. Tinotenda zvikuru nemameseji iwawo. Tinokukurudzirai kuti murambe muchituma mameseji enyu muchitiudzawo zvamunofunga pane zviri kuitika. Tumai mazwi enyu paWhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Kambo kanonakidza zvikuru mambo Dhukerere mweya ndisesekedze. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti harioni varayiridzi vachitangidza kuita basa panovhurwa zvikoro munandira gore rinouya. Vamwe vagari vekuchimanimani vakaparadzirwa misha yavo nemafashanu emvura eCyclone Idai vari kunzi vakatamba zvororo rekrisimisi vari mumatende avakapiwa mwedzi mipfumbamwe yapfuura. Zvipfuwo zvinodarika zana nezviuru zvinonzi zvafa nekuda kwechirwere chinonzi January disease. tashika kumagumo ichirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika tise.